Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Kanakavatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chiwabu 14, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tenda kutuma kwanza kwa nesu mchurongwa chetu cha nasi. Ini dhimi jonga kandemi rendri mu Washington DC nchiti eshwezhuru mchurongwa chetu cha nasi. Vechidiki wanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana siyana. Usangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nhasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire avakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhabvu chengedze Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana-siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Kune mhuri yeZimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakarejista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota. Mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angarejista kuvhota ndopi vakati vhotei. So konzini iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti inyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitikwa wemazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati kunovhotera Zanu PF, kunovhotera CCC, kunovhotera bato rakati rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipate Americans akawanda especially voter registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanorejista kuvhota vashoma shoma vakarejista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chadzinazvo mazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunhare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. mutungamiri wesangano iri Vaobet Masaraure vanoti mutemo unobvumidza varairidzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Kukurudzira varairidzi, varairidzi ndovauya kwatiri vachititaremerwa, hatichagodera chekubata, maprizes akwira zvisingaiti zvisadzoreke, mari haisi kuwedzera, hatichakwanisi kubhadhara mabills, upenyu hwedu hwakuzvisatiti. Tamba tanotarisa isu kuvaregulations yaita employer, tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisatiti zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo, tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino rose musi wa16 kusvika musi wa20 tokuti kuvarairidzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro momuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinosatiti zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichirega kuenda kubasa, asi tikazorore tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana atosangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenga vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varairidzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo. Saka vatungamiri vebasa vakwanise kuratidza zvitiri pamutemo, isu tirikungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varairidzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekuramwa mabasa nayo vamasaraudi?
Kwete hazvo kuramwa mabasa izvezvo harisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino hurumende ngaigare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tiri kumbozorora kwevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weA2's Vaobet Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Mizinda yenyika dzekumawirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou nevezim parks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu ruri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuzeya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri wezim parks vatina Shefarao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Tabata wafarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedzawo nepatinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe kunyika dzekumawirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika iwo 60-80% vaibva kunyika dzekumawirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atirikusanganawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso, imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatina nawo hwekubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadiva Farao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza.
Zvakatikoshera nekuti ndozvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumawirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrica dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrica kunyanyanya dzemusadhaki nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izviuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti ngati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrica. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara nzou. nzo udziri kuwanda miti iri kuparadzwa ende kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera ende zvakatikoshera kuti patichaenda ku Conference of Parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga
mutauriri weZimpacts vatina chefarao vari parunare muHarare neStudio 7 zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiudzo iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematongerwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi. Vakuru vakuru mumwe wacho mudonho reWisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha reMilwaukee pedyo nenzvimbo yekutandarira apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwata cheBucks chichitamba neCeltics mumutambo wesemifinari yeNBA Eastern Conference. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa. Avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura. Tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatiitsananguroo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa.
Ndinoitwa mai kwasha nechitoro ndiri kuPretoria kumamelodi ndiko kwandiri ndakazvitakurawo saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndango mbuda mvura ndatanga kutanda kubuda mvura ndobva ndasvika kwandanichinda kuEstras Clinic ndanendobvandidirector kumamelodi hospital ndasvika kuhospital kuya vabva ndichingosvika vatonditi kubudisa paspot ndikati pari zvino paspot handina kanzi okay wakakrosa seiboda tichikuda mari izvezvi tichinotanga kuvatenda tichikuda 470 ndikati handina mari pandiri pano handishandi uye murume wangu ashandi vakati aa munomaubudi kana usina kutipa mari iyoyo then ukarara muhani vari kuda 1170 rand penaiti.
Muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa?
Saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makushandausa neambulance havana kana rubatsiro rwavandipa kana vachitaura nesi ndisu vanenge vachitirafura semaforena vachitituka vachiita zvavanoda asi mari vachida pamusoro pazvo vachida mari ndekuri kuti vanoda mari asi kuti vachitibatawo zvakanaka asi hapana zvatingaita nokuti munyika yavo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe?
Mona rubatsiro rwatingodawo semadzimai akazvitakura kana dekuri kuti vatibatawo zvakanaka varega kutirafura tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka zvozvoita zvatinenge tichida kwete kuti vanoda mari pamusoro but vachitishaudha vachitituka hazvina kunaka.
Regai tiende timbonzwa shakare kubwa kune mungwe mudzimai ari muchipatara uyo anotiye akabatsirwa mwana wake ari primicha parizvino. Asi ari kutotyira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi.
Hamuna munhu. Ndichiri mumuchipatara asati ndaudzwa bhiri rachona. Bhiri rachona bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara. Nekuti mwana wandakazara epfuusi. Mari dzachina dzikubvisiswa vanhu dzakawandisa. Chero uchibva kuzvara.
Mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei?
Kana ukazara noma ubhadhara 2000, ukazara neupashiri ubhadhara 5000, ukagarisa ma8000, 9000 ichikwira.
Saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kuburiswa muchipatara? Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Nasi tine hurukuro naSabhuku Madzinga vaWebster Muru wekuward 1 kuHonde Valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuChisuko uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku raMadzinga. Nyaya iyi yakatanga kuparurwa neKaranganda TV avo vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna Sabhuku Madzinga. Ngatinzwei Sabhuku Madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris.
Chakaitika nechekuti kunoku kune tournament yakutambwa madzimai achitamba bhora nevarume. Saka bhora iri rakatambiwa Sunday yasiriki. Vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes nekuti vataitamba navo vanga vachibva Chisuku. Madzimai vati vachida kutamba nevadzimai vemuno maMadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes. Then 15 minutes idzo dzidzi ndakatosvikawo pagrade ndichiona vari kutamba. Iri mukadzi yanga achiriwo mugiraundi achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti ei mabaniro ari kuita mukadzi uyu bana bhora kwaari kuita mukadzi here kana kuti murume. Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi Sabhuku Madzinga?
Bhora iroro rapera pakazouya mumwe mukadzi anonzi Nometa anobva kuChisuko ikoko achibva abvunza kuti haimi vanhu vekwaMadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume. Zvinobvumirwa here? Tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndeupi apa? Ndekubva adisprive mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena. Tikati iya uri kutaura kuti Morris Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora. Iwe uri kumuita murume pakuti kudii? Zvikadaiwa murume uyu ndinotidii ndakafunda naye ende uyezve ndaitogara naye kuChisuku. Ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko takavhetika ndechekuti musi wechitatu inini ndandiri nemeeting yangu panapa pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa nayo mudumbu. Ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwaMadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri Sabhuku tirikuda kuti titeerewo Morris Muchena. Morris Muchena uyu ihanzvadzi yangu asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora. Bati munhu uyu ihanzvadzi yangu ndakaberekwa naye mutumbi rimwe chete. ini ndiko vanda taiwa ndikwanisa kukuperekeza kwenda nendi kuko kwakaruhwa kwachafa ndigaende kutumire vanhu vanotomutora awe pano ndiko vanda tuma varuno wangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kumutora kumako ndokubva uya pana
auya padare penyu akati kudini
muri simuchena ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuwaziwa here ndekutanga iko papo akaramba kuti handiwaziwi bati ndokubva ndapaso kwedu kuna tete wacho hanisadzi yake yaitaura kuti ii hanisadzi yako ndakaperekwa naye muduku ndoo takazoti chimubvunze wewe kuti unozvikozi hani ati kuziwa here ndobva akabvunzwa muri simuchena achibva azoti a inini aa ndinowaziwa hangu bati nguva inei handifungi kuti ndiri raita asi inini nii hanzadzi yangu asi inini haa nditori musatanic inini ndakajoina zvese satanic ndichimubvunza mubvunzo ndakati wewe morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamborohwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu saka iye akati zvanza zvazviri zvemachiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo hatikwanisi kuzvitsanangura papa nezvimwe izvi ndakamuti bvisa bvudzi rakwe chiwigi chakakapfeka chechikadzi akabva ati a ndikabvisa wivhi ndinogona kudisapia 24 hours akuzondioni panapa saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzadzi yacho akati ano ini satiringomutera kuti tiende naye kumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya saka izotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune ukatafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende naye kumba inini musabva ipo apapo kana inini ndaenda kupasa ndichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho izvo asipo ari kuHarare akafonerwa achauya ndetitozopedzisa soko iri tiri pamwe chete saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti wabvumirana kuti ano inini ndandisvika ziwo kuti iwe uri murume ndokubva watorana wachienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara
saka pari nhasi varipi vaviri ava
wairewa vari mumaoko memapurisa ndakazonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padhishi ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti irewa kwarutara mine kuti chokwadi ere chirikungotaura vanhu
asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa
isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatarezo mhosva kana vari kunzi ikoko kumatarezo mhosva hakuna mhosva but kune kutinayo nechigariro chedu chetiwanhu hatitaitaura zvakadaro
pane matanho amungazotarisira here kutora mungazivisa vanhu kuti zvinhu zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
ya tinazvo zvekuzoita because kugara kwedu mumatunhu edu isusu nechiitiko chakaitika ichi tichiri kushikurudzika zvikuru hatitaitaita kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matanho pabva pane zvavakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi
kuna vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisi chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongochani munoti
kune vakatiwanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangowe chisatanisimu zvechisatanisimu hatizvizivi bati chingochani tiri kuzvitambira zvechingochani because iwe pachavo pauiri waitoziwana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga manga makateerera kuna sabhuku madzinga wawebhisita mhuru wemuwadhi 1 kuhonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chapa bhenjani mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadambura Tenax 4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa mwari wari kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti mwari wari akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kungezi. Asi kukunda uku kwakwidza Ngezi Platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yePSL kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 neManika Diamonds asi Ngezi yaenda pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi asi Manika Diamonds ine mukana wekusvetuka Ngezi Platinum Stars sezvo ine mutambo mangwana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium. FC Platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nevapoints makumi maviri nemashanu mushure mekurova yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenants yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Manager kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza, kana watiwana point zvinotipa manyo kuti tinoenda pamamwe magames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu chinzvimbo icho. Mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini ngavambokangamwa, wozvapfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocho wedu ndiye ari kugona kuronga zvidhori, saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Fields Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo gumi nemishanu mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurairidzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC.